Matambi ari muzano PF ari kutanganisa kufamba kwebudiro munyika kana kuti kugadziriswa kwematambudziko ari munyika nekuti zvaakuitika ndezvekuti vanhu taite government yetinayo muzimbabwe ngechicommunist like yekuti the ruling party is the government and the government is the ruling party saka energy zano PF yaperere kumafaction havasi kuchaita address maproblems akanangana nenyika saka izvozvo zvaakudhonzera upenyu hwevanhu pasi.
Honorable, chinotimba.
Handisi kutipishani zvekuti government chii. Government vanhu, including pishai. Saka government zviri vari including pishai. Iye naiye pishai ndiye munhu futi akapinda mumafaction. Iri sezvo kuti iye atava kuti ngatidai. Akanga achingorwara namangoma wakwe, natsvangirai, nakupe, iri azodzingwa. So you cannot talk about the faction of another party. You won't own a faction of what you are going to do. The government is people like Pichai. If Pichai are a dream of what you are going to seek as well, yes, who's no messer? How can the ruling party who? Because the Anupanika Kunj, what? When they run, I can't have a Pichai. They're going to Pichai and I'm watching what I'm watching. Wow!
Vamuchaura yapindura itinzwa dzimwe vanopikisa muri kuita basa rekubatana pahuro nekudaro hamungataure kuti Zanu PF iri kukanganisa zvinhu.
Aiwa tingoti vachinotimba munhu anosanganise zvematongerwo enyika nezvemukombe kuopozisheni kwedu kumbc hatisi kumbc tiri kufamba tiri chinhu one tine one president or candidate yedu inonzi Morgan Tsvangirai uyo akakwanise kukokorodza vese vana vake vanga vambofome kana mamwe mapati vana bt vana Welshman vese vakauya vana Skala vakati mutungamiri wedu ndi Morgan Tsvangirai but kuzana PF zvakuitika izvozvi ndezvekuti uko mai mujuru vakatandaniswa vachimhanya kudotito tiri kunzwawo kuti vamunangagwa vakazoponera kusouth africa vapuwa maice cream vana mutodi vari kuenda kumajere and so on so there are a lot of problems dziri kuitika kuzano PF kuti uchazoziva kuti waakurana hurumende izvozvizvi ndiani pane problem uyewo vakuita system yekuti hapasisina continuity every now and then pane cabinet reshuffle saka continuity mugovernment hapasisina ngenyaya yemafactions iwayo
good nyaya yekurwara kwamunangabvako iyo Tsvangira akarwara kari pakadoma tiri kutozwawo kuti makamupawo futi ice cream saka you don't talk about kuti munhu akarwara akaenda uku iye anotaura pisha iyo kuti Tsvangira akazodai totenda dzamwa mombe tasora nebendi nokuti hatisakasvika mu-2018 hakune vakawanda vari kutoramba vana kuti vari kutoti pasi nekubatana hatingabatani napisha yatakadzinga ndikupe uyu ezvinoitwa is the truth saka ungatari kuti takasanganisa mukombe wei ngoe ti here mukombe wacho kana kuti ngoe wai inina ame zion ndiri muzion ini nechechi goa taurai zvinhu zvinokuti nyika iyi ivakike haugeni uri bridi nyika tikada kuti nyika ngaidai iwone unoyaoti kumabritish musapa chinotimba zvakati unoyaoti kumaamerican musapa chinotimba zvakati dzasinoti
vamuchaura yetaraitinzi
ngaapindure zvavo
ekuti maproblems emunyika anokwanisa kupera kana tichinge tiine stability in the government then tokwanisawo kunge tiine process yeikonomi yakanaka izvozvizvi one maindustries akafa haasi kushanda hakuna manufacturing iri kuitika tiri kudipenda on importing saka kana nyika isikakwanisi kuita manufacture ichiita import iye isina currency yayo hapana hurumende iripo hapana ikonomi iripo saka pane problem saka tinofanira kugadzirisa politics dzenyika politics dzenyika is to restore political confidence by bringing in a new government takaita bring in a new government then my investors are nowhere economy yedu inobva yafamba but izvozvizvi we don't have a government we don't have an economy ndo problem iripo tinoda economy tinoda politics dzakanaka
vachinotimba hanzi pane zvakawanda zvoda kugadziriswa pamitemo nezvimwe zvakadaro kuti upfumi hutange kufamba zvakanaka kunetsana kunoita kuti kana vekunze vasade kuya kuzimbabwe
no ndozvatiri kutaura ka kuti pishai kunetsana kwenyu DC kuneta kuti kuti nyika chagara zvakanaka. But ruling party and no opposition. If an opposition nani pe rakabatana, then they can say ruling party, what are you doing? So then akuna munhu anogona kutaura kuti what are you doing? Yet you have the people first, but kune chavatao. How can you say nani pe what are you doing? Yet muri kune zvaro. Now ya economy, yes, I'm not doing it. Yeah.